ndinoona kuti mukava matanga kuri zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kunge kuine substantive commissioner general muZimbabwe Republic Police. And maonero andiri kuita ndeyekuti vamatanga sezvo vave ivo ndivo commissioner general vachashanda nesimba kuti police ive inove inoshandawo muzvido zvevanhu.
Tichitarisa kuti vamatanga munhu anga agara ari muchipurisa nechekare, kunyange hazvo vanga vasati vasvika pachigaro icho chekuti vave mukuru wemapurisa kana kuti commissioner general, munofunga kuti vane zvitsva here zvavangaigira vana veZimbabwe kuburikidza nekudonga kwavoko?
I think the experience ina vamatanga mukushanda kwavo semukuru wemapurisa is going to use this experience as the commissioner general, because vakagara nguva yakareba vari mutedzeri wacommissioner general. That experience yavakawana iyoyo nezvimwewo zvavaikwanisa kumbosara vari acting, ainoo pavaikunge vachiti vari acting commissioner vachihuri vasipo, vanenge vaine zvimwe zvavanenge vachida kuti vaite but vasingakwanisi kuzozviita, vachimira kuti zviitwe navachihuri. But izvezvi zvavave panyanga, I'm sure he's going to use all his experience to motivate majunior avo kuti vave vanoshanda nesimba. I think some of the things zvimenge zvakanga zvaaoneko pavakangopinda vose acting, but now he is in charge. I think he's going to change a lot of things for the better.
Totarisawo kuti mazuva apera aya ukama hweveruzhinji nemapurisa hunenge hwanga husina kuti tsvikiti, zvikuru sei pakazoita shanduko yeutungamiri hwehurumende apa mauto achizopindawo achimbotora masimba kana kuti basa rangaitwa nemapurisa, munofunga here imi kuti vamatanga vangagona kudzosa chivimbo chemapurisa?
Problem yanga yavepo pakuvimbika kwemapurisa yanga yanyanya corruption. And I'm sure vamatanga vakakwanisa kuti vabhite corruption yanga yava muchipurisa vanobudirira. Asi vakaza kubotedzawo mumatsimba avachihuri, handifunga kuti vanobudirira, because polisi yanga yakureka respect nenyaya yecorruption. Asi vakangoona iwo kuti no, I must beat this corruption, just like zviri kuitwa navamunangagwa kuda kuti vataure vega pachena kuti corruption hatiide, anenge ave corrupt tinosunga. Vakadarowo kuchipurisa kuti izvo anenge ave corrupt ngaasungwe, hatinge vanobudirira.
Ko iwo atingati maresources, zvikwanisiro zvinodiwa nemapurisa, munoona vainazvo here zvokuti vangaita basa ravo zvizere?
Changa chichikonzera kuti izvo maresources epolisi aite semashoma, anga ari mapriorities anga achikonsidwa neanga ari commissioner general anga aripo. Ina handione chikonzero chinoita kuti munhu anenge ari commissioner general anoita mota dzakawanda dzaanopaka, yeti papolice station panenge pasina motikari. Ngavangogadzirisa ikoko kumastation uku maresources aendeswe ikoko, I think zvinofamba.